Muguta mamtare vabereki vamwe vange vari mushishi kutsvagira vana vavo mayufu matsva uye mabhuku kuenda nawo kuchikoro izvo zviri kuvhurwa chipiri mangwana. Asi vakawanda vari kuchema nerekuti havana pekutangira sezvo vasiri mumabasa uyewo mabasa emaoko anozviitira haazi kukwanisa kuvapa pundutso sezvo kusina vakawanda vane mari yekuvatengera zvakasiyana siyana zvavanazvo. Mumwe wevakatarisana nedambudziko rekushaya mari yechikoro yevana vavo ndiamai Wadzanai Maunga, mugari wemusakubva, avo vanoita basa rekutengesa masaga ekuisira zvinenge zvatengwa pamisiwo yemuzvitoro zvihombe zvakaita sevana Spa, TM uye neOK. Amai ava vanoti vari kutyira kuti vana vavo pamwe chete nevevamwe vari pachinzvimbo chakafanana navo vachasiya chikoro mwaka uno nekuda kwekunyanya kunetsa kuri kuita kuwana mari.
Zviro zvakatiomera izvozvi. Munhu wese washaya nepekutangira kuti wotangira papi, mari yacho hapana yekuti mwana ende kusikuru. Vana vazhinji vachapera kugara nekunyaya yekushayiwa mari. Saka chachi chikumbiriso chekuti tikaonawo padoko vana vaende kuchikoro. Chikumbiriso.
Mumwe akatarisana nedambudziko iri ndiamai Patience Munhandi, avo vanogara mumusha wedanga mvura. Amai ava vanoti vanoshuvira kuti dai mabasa ekuti vanhu vashande achiwanikwa kuitira kuti vakwanise kuzviitira zvinhu zvavo pasina kurarama upenyu hwekupema nguva dzose.
Iyi zvikoro zvauda kuvhurwa si zvakatiomera. Hatina kana mari yeschool fees kana zvakakwana kuti tipe wana. Mari iri kushupa. Dambudziko ndoro kuti mari iri shupa. Dai zvaitawo kuti tiwanewo zvekuita zvokuti tipewo wana wedu waende kuchikoro. Isusu tinobatsirikana nekutengesa asi mari yacho hakuna. Ngoti vanhu vanosenza chausi kupihwawo mari. Ndo dambudziko retiinaro. Uye hurumende dai yambosiyawo wana wedu achienda kuchikoro, warega kumbodzingwawo. Wabhadharirawo kune avo vari kushaya mari dzeschool fees, waisawo mumabhimu. Ndo dambudziko retiinaro.
Vamwe amai vanogara mumusha wechikanga mamutare, amai Rebecca Manikai, vanoti basa remusika ravari kuita harisi kukwanisa kuti vaite mari inokwana kuti vawanire vana vavo mari yechikoro. Amai ava vanoti vanokumbira kuvakuru vemuzvikoro nekuhurumende kuti vabvumire vabereki kubvisa mari yechikoro zvishoma nezvishoma, kwete kudzosera vana kudzimba.
Zvakaoma zvekuti aitokumbira dai kuchikoro maheadmaster azwisisa paschool fees yevana atitiro zvetina tichingobhadhira mbichana mbichana kusvikira nao chipedza chikoro. Zvoro zvakaoma. Upenyu hwakaoma, mari inoitsawo tsvaga. Hapana chiri kumbotengeseka chinotipa mari.
Vashupikai mapangiro emugari wemuzimunya pedyo neguta remutare, uye vanoita basa rekutengesa majuice cards embozha nhare. Vamapangiro vanochemawo nerekushaya vanovatengera kuti vakwanise kuwana mari yakakwana yechikoro yemwana wavo.
Zvinhu zvakaoma, mari hakuna. Hatisi kutombozva kuti kana mabhuku achitotenga nei, maschool fees acho, mari dzacho hatina be. Mari dzacho hadzisi kutendera, dzinongoramba dzingotendera kuvanhu vane mari dzavo ivavo. Hatizotodinewo besu. Pano takangogarirawo majuice kadhiwa yaya, hapana zvimboripo ba. Dai ari kutengwa nani, hakuna chiriko. Hameno todinewo.
Asi vaEfrem Chitina vemumusha weWestley vanotiwo nguva ino vana vanofanirwa kunge vachienda nezvakakwana kusanganisira mari yechikoro inenge yabviswa yakakwana uye mbatya dzechikoro nezvekudya zvakaringana kune avo vari kuboarding.
Irawo mauniform manyowani nekuvarongedzerawo magrosari avo vanenge vachidyawo mune zvakanaka kuti sewana wechikoro wafambawo wasingazofungi kumbaba waenda kuchikoro. Zvatiushaya kuti dai takwanisa kuvaitirawo zvavanoda kudaro.
Kunyange hazvo vachitinha vachiti vavo vana vavawanira sekugona kwavo, asi vazhinji vakaita savaTitus Munjoma vari kugomera nenyaya yekuvhurwa kwezvikoro iyi. VaMunjoma vanoti kunyange hazvo mwoyo wavo uchida kuitira vana vavo semubereki zvaanosungirwa kuita, vakaomerwa kwazvo.
Mwana anofanira kuti aende kuchikoro aine yunifomu nyowani, bhutsu nyowani, mabhuku zvese zviri kudhura, mari hakuna.
Mumwe mugari wekunyanyadze mudunhu reManicaland vaMaxo Matiashe vanotiwo vanotarisira kuti sezvo dzidzo iri kodzero yemwana wose wemuZimbabwe, paifanirwa kureruswa pamutemo kuitira kuti vana vasadzingwe kuzvikoro.
Mukoma zvozvo kunetsa varume. Muoneka hapana kuna mari kana sende kuti todini. So hatitofunga kuti tochidi, hakuna kana mari. Sekusina mari taitarisirawo kuti education is a basic right. Taita sachi hurumende probably inokwanisa kutibatsirawo kuti vana vaende kuchikoro. Kana vaenda kuchikoro tozotsvagawo mari pano nepapo, but taakutotya because tinotarisa kumashure kuti zvikoro zviri kudzinge vana vasati vabhadhara chikoro, tisati vabhadhara isu vabereki. Zvichireva kuti izvo taakutotarisa kuti tinototyira kuti zvikoro madzingire zvinoita zvichandodzinga futi wana kuti satabhadhara.
Mumwe murairidzi mukuru wepane chimwe chikoro muno Mamutare, uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asina mvumo yekupa mashoko kuvatori venhau, anoti kunyange hazvo hurumende ichiti haitenderi kuti vana vadzoswe kudzimba nenyaya yekusabhadhara mari yechikoro yakakwana, hapana zvavanokwanisa kuita kunze kwekuvadzosa kuti vabvise mari sezvinenge zvaita vamwe. Mukuru uyu anoti chikoro chinenge chichida kutenga zvekushandisa zvevana, nekudaro hapana mwana anenge asina kubvisa anozokwanisa kuwanirwa zvekushandisa iye asina kubvisa mari yacho. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.